vamudhendana amaigezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malava, asi vasati vagadzwa mamboita zhowezhowe mudare sezvo nhengo dzeTRIPC idzo dzaronoka kuuya mudare dzasvika vamudhendana amaigezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members,
vakafanobada chinzvimbo chevanokopera nhengo dzeTRIPC muparamende vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi, asi sarudzo dzaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita caucus semaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi, tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock, asi tazokatamara pati taakuuya toroga kuti zvatopera vanoita even before 10 o'clock. Saka tashaya kuti ko vaakuriga futi nekupalamendi marigiro avakaita kumaelection. Saka tatokatamara kuti ko zvanotofamba sei.
Vati advocate Eric Matinenga naMaiminiele Gumede ndivo vange vachifanira kukwikwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake, asi vanokokera nhengo dzezanu PF muparamende vapupuraito garepi vanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudhenda, vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo mumastanding orders eparliament procedures zvinei zvirimo. Kana tatosarudza tasarudza, vauya vomanya vamwe vakabvisa matai, asi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mokugadzwa vamudhenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda, vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare, vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira pamwe nekuvamirira zvakasimba pamwe nekuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo, akaita sekuenda kundufu, michato nezvimwe. Kudare reSenate, amai Mabel Chinomuna vakunda vaFelix Mafa veTRIPC nemavhoti 50, vaMafa vachiwana mavhoti 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. VaMike Nyambuya vakunda amai Mike Chakabuda mushure mokuwana mavhoti 49, amai Chakabuda vakawana 26. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika, vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kave kechitatu vamudhenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro. Munemo nyaya makanzuro akawanda munyika nhasi aenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo, Gwanda, Bulilima neMangwe neZuro. Kanzuro dzemaguta eMutare, eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo, kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vasengerai Manyanga vezanu PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Nemaprojekti akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro tichibatsirana tiri pamwe chete semakanzela 18.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.